mutauriri wekanzuro yeguta regweru muzvare vemba yechingwaramuse vati kanzuro yange yakatara zuva ranhasi sezuva richatanga kushanda nzvimbo yekudzanai bus terminus iyo yakavakwa patsva asi zvambosendekwa parutivi nekuda kwekuveko kwechirwere checovid-19
ndoo zvatanga takatarisira nekuti pakatopera kugadzirwa asi nekuda kwemitemo yakaiswa enyaya yecovid-19 iriko hatina kukwanisa kunge tichivhura nhasi saka tichamirira kuti tinzwe kuti mutungamiriri wenyika yezimbabwe vachati chii maringe nemitemo yakatarwa maringe nedenda recovid-19 tinenge tichingoona kuti zvakamira sei kana zvichinge zvaananiwo ndopatichavhura
mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yebentach iyo yakavaka nzvimbo iyi vadavid kuda kwashe vaudza studio 7 kuti vange vagadzirira kuti nzvimbo iyi itange kushanda sezvo akapedza kuita basa rakawanda rakakosha vaati kumbosendekwa parutivi kwekuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchavapa mukana wekunyatsokwenenzvera zvose zvinodiwa kupedziswa
macases edu ecovid awedzera so in line with that directive nezvakataurwa nemukuru neguidance yatapiwa necouncil nekuoffice kwaminister of state wehave delayed opening asi sezvamuringoona basa ratopera pangwe toma touch-ups but as it is we are ready for opening once tangounzwa kuti right zuva rakadai we'll be ready to sign up mavendors kana intercity travel ban yasumudzwa mabhazi anenge akwanisa kuuya achikwanisa kupfuura nemunhu
vakuda kwasha vati chikamu chekutanga chenzvimbo yemusika chekudzanai bus terminus chinokwana vanhu 503 vanotengesa uye chikamu chechipiri icho vati vachatanga kuvaka munguva pfupi iri kutevera chichange chichikwana vanhu 503
mastalls edu akavakwa in covid compliance each vendor ane enough space to be 2 meters away from the next vendor. Chinu che COVID chinu charamba chinesu, saka patai waka, taka waka tine this in mind.
Zvichaka daro, urumende nezuro yaka zivisao nezwe kumbo sende kwa paru TV kwe Zimbabwe International Trade Fair kana kutizera ITF. Gungano iri, rangeri chifanu wakuitwa mwezi uno, asirave kuzetwa mwezi uno uya. Mukuru mukuru wezvitf vanicholas ndebele vaudza studio 7 parunhare kuti ichokwadi kuti gungano iri rambosendekwa parutivi nekuda kwekutekeshera kwechirwere checovid-19 mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi vari muongorori yakazvimirira vafelix chari vanoti kupararira kwecovid-19 kwave kuvhiringidza zvekare zveupfumi nemararamiro everuzhinji zuva nezuva sezvakaitika pachakatanga kuvepo Vincent Chakunda avo vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zveupfumi nebudiriro vanoti pane kuti hurumende irambe ichitora matanho ekuvhara nyika senzira yekurwisa kupararira kwecovid-19 zvakakosha kuti pave nemafungiro matsva
tiri kuda the collective wisdom of government pamwe chete necapitals of industry the strategic linkages in industry and the informal economy so that tinoonesana kuti ndezvipi zvatingaita kuti tivhure ikonomi yedu toregedza business richiwaparata whilest takakonteina the possibility outbreak yecoronavirus
vachitaura pazviitiko zvakasiyana mumazuva mashomo apfuura mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano dr john mangwiro vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19 vachiti vashandi vehurumende kunyanya vanogona kumanikidzwa kuti vabayiwe nhomba iyi vakambo vegurukota rezveutano dr henry madzorera vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu munyika vabayiwe nhomba hazvizi pamutemo kumanikidza vanhu kuita izvi zvakaburitswa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti vanhu chiuru nemazana 331 vakabatwa nechirwere checovid munyika mose kusvika nezuro wekare pane vanhu zviuru 40,000 964,464 vakabatwa nechirwere ichi munyika uye vanhu chiuru 90,789 kana kuti 1,789 vakafa munyika mose kusvika nezuro hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabaya vanhomba yekutanga vave zviuru 90,091,051 777,151 uye vabaiwa nhomba yepiri vave zviuru 595,277 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi